Mumuwe chidiki varukuya pa urungwa we gorerino njiva Robson Chere, vanova mnyore mkuru we sanga norevara iridzi, re Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, kana kuti ATUZ. Vachere vanoti varukufara shikuru.
Mukana wataka utambira nema wako mawiri taka ukamushira ende tuwimba kuti panguwa ya tine ngechili mu Amerika, mnika ya Amerika, tisha dosa kawanda, na iyo wacha dosa kawanda, so wacha dosa kupakwa chiri.
Vano tiovaru kutarisiro kuti kana vadzokera kumusha, vacha basiro wa mwewe chidiki kutivasimu zire mabasa vano ita. Kova mweva kambo pindo umu urongo umu makore apfura vano tukudi. Mushare kuda kwashe makuswa, vane makore makumatatu ne mapfumba mwe, vakaenda kuchirongwa cha Mandela Washington muna 2015. Mushare makuswa vanoti, pavakaenda kuchirongwa ichi, vaingova mushandi, asiye zvino vava mushina bizimusi, vachipfuya nyuchi.
Ndoku manda changa bizimusi reuchi. Zvatutu chasei zvozvo uchi wangu wakatodzara mashop, unoandikwa kumafamasi, kumarestaurants, kwese nekwese. Pamusoro pezvo pekuti ndikuita mari nazvo.
Vadzikama ibere, vanorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum, vanotiwo chirongwa ichi chakavandudza udzamu hwavo panyaya dzeutungamiriri, izvo zvakaita kuti vakwidziridzwe pabasa.
Chakandibatsira kuwana maskills, leadership. Vakakwanisa kuti pakurira maskills anodikanwa for leadership. Handinofunga kuti akandibatsira iko zvino ndava programs coordinator kana kuti deputy director wa Human Rights NGO Forum, zvichireva kuti ndava kumanaja maprograms ese eforum. Saka ndiri kushandisa maskills andakawana kupresidential precinct.
Vabere vakasarudzwa kuenda kuchirongwa ichi muna 2017 vakaenda kuuniversity yepresidential precinct. Vanotiwo chirongwa ichi chakavapawo mukana wokuumba hukama nevamwe vechidiki muAfrica vanoitawo mabasa ekurwira kodzero dzevanhu saivo. VaVivid Gwede, avo vanovasachigarawo vechidiki vese vakaenda kuchirongwa ichi chinonzi Mandela Washington Fellowship Alumni Association, vanoti vakabatsirwawo zvakanyanya nechirongwa ichi.
Zvakandibatsira nekuti zvakandipa nguva mukana wekukwanisa kudzidza nezveutungamiri. Ende also zvakavakoshera panyaya dzekuti ndezvipi zvavanoona zvinofanira kunge zvichiitwa nehurumende kutinge tichibudirira senyika.
Muna 2016 vagwede vainge vari kuUniversity of Duquesne muPennsylvania. Mutauriri wemuzinda weAmerica muZimbabwe, amai Stacy Lomba, vanoti vanofara zvikuru kuti vazhinji vakaenda kuchirongwa ichi vari vana muzvina bhizimusi, uko vamwe vave vatungamiriri mukurwira kodzero dzeveruzhinji. Imwe nhengo yesangano rinoshanda nevechidiki reYouth and Community Development, vaOwen Liwayo, vati chirongwa cheMandela Washington Fellowship chakakosha zvikuru sezvo chichivandudza utungamiriri hwevechidiki munyika uyewo muAfrica.
Ivi programu yakakosha zvikuru kune vechidiki vemuno muZimbabwe kana kuti vemuAfrica.
Chirongwa ichi chakatangwa nevaimbova mutungamiriri weAmerica vaBarack Obama chichinzi Young African Leaders Initiative kana kuti YALI muna 2014. America inoti kusvika pari zvino zvizvarwa zveZimbabwe mazana maviri ane gumi nevatanhatu zvaenda kuchirongwa ichi chine donzvo rekudzidzisa vechidiki zvemabhizimusi pamwe nekuvandudza utungamiriri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.